This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 7 2015. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pagorega-rega tine vanhu vakawanda vari kubva kumakoreji, vari kubva kumayunivhesiti vanenge vachitarisira kuti vachiwana mabasa, but kana investment yakaderera zvinorava kuti vanhu ivavo havagoni kuvachiwana mabasa.
Zimbabwe yotatarika kukwezva vemabhizimisi vekunze zvopa kuti mabasa aranda achinetsa munyika.
Vari kutora zvese kuzviita mumaoko avo, vachisharudza nhengo dzeMDC, vachiti havafanirwi kutambira nokuda kwekuti zvinhu izvi hazvisi zvavatsvangirai.
Nyaya yekushomeka kwechikafu munzvimbo dzakawanda munyika yave kukonzera kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe ichiri kuramba ichitatarika munyaya dzekukwezva vemabhizimisi vekunze zvopa kuti vanhu vakawanda munyika vashaye mabasa. Hofisi yemutungamiri wenyika yava Robert Mugabe yave kushanda nemapazi akawanda akaita seZimbabwe Investment Authority kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze, asi zvinhu zvichiri kunetsa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vashanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti havashamiswe nemashoko aya.
Hazvinyanyi kundishamisa ndichitarisa chokutanga hatinoti pachongo macost structures ari muZimbabwe kana tichienzanisa nekune dzimwe nyika zvinodhura zvakanyanyisisa kuti vezvemabhizimusi vange vachitanga mabhizinesi nekuwandudza mabhizinesi avo muZimbabwe. Ndokupaimuenzaniso wezvinhu zvakaita sekuwanikwa kwemagetsi, kuwanikwa kwemvura, kuwanikwa kwetransport nemalogistics zvinoita kuti zvemabhizinesi zvinge zvichifambiswa zvakanaka ndochekutanga. Chechipiri, takaona maregulations aripo arimo munyika, maregulations in terms of kutangwa kwemabhizimusi. Hatine zvinotora nguva yakanyanyisa kureba, tine bureaucracy yakanyanya iripo neRed Tape nenyaya dzecorruption dzinoita kuti zvisave nyore kuti munhu anga achiregister business rake. Iye chechitatu, makaona environment yedu number one at political level, number two even at macroeconomic level haisi conducive.
Saka izvi zvinorivei kumwana weZimbabwewo zvake?
Izvi zvinoreva zvinhu zvakati wande. Chekutangisisa, zvinoreva kuti nyaya dzemabasa idzi, nekuti kana tisiri kukwanisa kugenerata investment zvinoreva kuti hatina maemployment opportunities atinenge tichikwanisa kucreata. Pagorega-rega tine vanhu vakawanda vari kubva kumakoreji, vari kubva kumayunivhesiti vanenge vachitarisira kunge vachiwanawo mabasa, but kana investment yakaderera zvinoreva kuti vanhu ivavo havagoni kunge vachiwana mabasa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vashanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare. Zvichakadaro, rand rekuSouth Africa iro riri kupera simba zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica rakadonha zvinotyisa nemusi wechishanu, apo rakapfuura zvikamu gumi nezvinomwe zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Nekuda kwekushaya simba kwerand uku, vamwe vanhu muZimbabwe vave kuramba kurishandisa. kudona kwerand kunonzi kwakakonzerwa nekukura kweupfumi hwenyika yeAmerica zvichiratidzwa nekuderera kweuwandu hwevanhu vari kutsvaga mabasa. Mumwe kanzura weMDCT kuTrojan Mine kubindura kumashonaland central ari kupomera nhengo dzebato reZANU-PF mhosva yekuita zvematongerwo enyika panyaya yechikafu chinofanira kupiwa vanhu vanoshaya. Asi vakuru vakuru vebato reZANU-PF vanowanzoti hapana munhu anofanira kupiwa chikafu pachitariswa kuti abuda mbamani. Hatina kukwanisa kubata mumiriri wedare reparamende munzvimbo iyi vaRemigio Matanga idze kuti tinzwe divi ravo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata amai Mary Gwature vanovakanzura vari nhengo yeMDCT tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu munharaunda mavo.
Zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka. ZANU-PF zvairi kuita utungamiriri hwayo mumanzvimbo kana nguva yekugoverwa kwechikafu kana mainput yakwana, vari kutora zvese kuzviisa mumaoko avo vachisharudza nhengo dzeMDC vachiti havafanirwi kutambira nokuda kwekuti zvinhu izvi hazvisi zvavatsvangirai asi kuti ndezvemusangano uri kutonga.
Saka vanenge vachigovera zvinhu izvi munzvimbo menyu ndeanani chaivo?
Pamutemo chaipo zvinhu zvakadai nezvese zvewelfare zvakagoverwa mazuva matatu achangopfuura zvinofanirwa kunge zvichigoverwa nemakanselers. Zvakaitikawo muwadhi mangu, vanhu weZANU-PF wanzwa kuti izvo kune zvinhu zvauya kune wesocial welfare, wakabva wamhanyira kuseni seni kuenda kunotora mavhocha kuofisi yesocial welfare ndokuenda kuGMB kwakutonotanga kuloda zvinhu izvozvo without my knowledge as a counselor.
Saka mavhocha aya anenge aine chii chaizvo?
Anga aine chibage chisiri chembeu, chibage chekugaisa kuti vanhu vadye sadza nemafertilizer.
Vanhu vanenge vachifanira kupiwa zvinhu izvi ndianani chaivo? Inherera vanhu vakwegura ndiani anofanira kuwana zvinhu zviri kubva social office?
Inherera chirikadzi madisabled nevakwegura. Pakagoverwa zvinhu izvozvo havasi ndo vanhu vakagoverwa ba pandakanga ndiri kuona zvangu vaakugowa.
Amai Mary Gwature ndikanzura vebato reMDCT kuTrojan Mine kubindura. Vanga vari parunhare kuTrojan kwakare.
Rotadira bazita faza bari bazita faza kana ma ancestors yeah waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer father makaterera studio 7
waya muza waya waya mufanzi hangu andikandira ma waya waya ma waya waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine muimbi Selmo Mutukudzi uyo angari muno muWashington ari pasi pechirongwa chesangano re-One Campaign iro rinorwisa urombo muAfrica. Selmo anga ari iye pasi pechirongwa che-One Campaign apo vanga vari kutsikisa remix yechimbo chavo cheStrong Girl uyezve vachitaura nemakurukota ehurumende yemuAmerica pamusoro pechirongwa chekuunza magetsi kuAfrica. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Selmo.
Ndinofara chaizvo nge ndichiona mukana kutaura nemina.
Ungati tsananguruo kuti Zimbabwe imwe yenyika ere ichakwanisa kunge ichiwana mukana wekuti ibatsirwe pachirongwa icho chekuisa magetsi muAfrica.
Inini ndakangofara hangu kuva nemukana wekutaura navo. Ndichiedza kuti vangoziva kuti vari kukuvara vazhinji vacho. Vanhukadzi nevana vasina rubatsiro rwavanokwanisa kuzvipa. Saka ndakangovatsanangurira kuti panyaya dzose dzavanenge vakuita ndavangorangarirawo madzimai nevana. Saka handisati ndaziva kuti nenyaya dzimwe dzese dziri kunetsa pakati pemahurumende edu kuti vachakwanisa here kuzviita kwekutanga kana kuti vachambotanga nedzimwe nyika. Asi ndakaedza nepese pandinogona kuti vangofungawo madzimai nevana vagokwanisa kushandawo nevanhu vedu vemuZimbabwe.
Tinoona zvekuti imo murimo imo muno muAmerica makawana muchipiwa imumbairo wekarwe kenyu nguva yangu. Titsananguro kuti zvakafamba sei tombobva zvedu kubasa renyu newani.
Ndakafara chaizvo. Ndakangowana kwandaiswa pamakwikwi nemamwe madzimai emuAfrica panyaya yerumbo rwakanakidza chaizvo. Saka ndanga ndinana zvahara vekusouth Africa, vana yemaladhi vekunigeria, anatinashe vemuno muAmerica. Ndikawanikwa ndichakunda pane zvinhu izvozvo. Saka ndakafara zvekuti ndakawana support kubva kune vanhu vemunyika mangu nevekune dzimwewo nyika. Nhasi ngatitarisire kuhwina kutaura chokwadi asi ndinongotenda Mwari kuti haa. Ino yangu wa yangu.
Chimboti itenurai mchidimbo iko karuyaka nguva yangu kune avo vatikanganwe kutitinya sonzoti makawani kwa mchizo winase.
Ok, kanoti wakandu pezera nguva yangu uchindi nyepera uchindi misamaha. Wakandu pezera nguva yangu uchindi nyepera uchindi misamaha.
Wakandu pezera nguva yangu chini ye pera chini misamara chini ye pera chini misamara chini ye pera chini misamara
chini ye pera chini misamara chini ye pera chini misamara.
Aiwa, kamuta kunanzwa chokwadi. Saka makawanikwa muchipiwei musure mukuwanikwa muchirangarirwa imise muimbi akaimba chiimbo chakanakidza pasi rose.
Ndakapiwa mukombe wakanaka chaizvo. Mukombe wekuti kana ndasvika kumba ndokunogadzika pachena pekuti vanhu vose vanoona. Aiwa, ndakafara zvangu chose.
Tinoona zvekuti muri kufamba imi nemurume wenyu Tendai Manatsa. Iye ari kuita basa pamwe nemi here kana kuti pane zvakewo zvaari kufambira imo muno muAmerica?
VaManatsa vari kufamba neni vachindisapota pane zvose zvandiri kuita. Ivo vane mabasa avo avakatosiya kumusha vachiti aiwa mudzimai haangafamba ega kunyika yaasati amboenda. Saka vari kundiperekedza uye vari kusapota chaizvo nyaya dzekuti madzimai awanikwa achipiwawo simba mune zvose zvavanoda kuita. Saka dai ndiri kufamba ndega ndisina mubatsiri ndisina munhu anonditsigirawo hazvaizoreva chinhu kuti ndokuti varume tsigirai madzimai iye wangu asiri kunditsigirawo hazvaizobuda zvakanaka. Saka ndinototenda Mwari kuti ndakamuwana anondibatsirawo anondisapota pane zvose zvandinenge ndichiita.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Selmo Mutukudzi. Kunge wanga uinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita yenyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tichikurukura nedzimwe nyaya dzinosangana nemadzimai.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Hanemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na mukoma George Mawende vanoshanda nekambani yeNew York Life Insurance iyo inobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinenge zvichida mainsurance angava eupenyu kana ekunge muno ashaya vachizobatsirika. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 mukoma George.
Tinotenda baba nekundichingamidza muchirongwa.
VaMawende, mungatiudza kuti basa renyu rakamira sei?
Ndiri kushanda nemarket yatinoti African American market. Pandinotarisa nezvizvakwa zvekuZimbabwe zviri muno muWashington DC area, muMaryland, muVirginia, Indiana, Georgia, Alabama, Oklahoma, Texas, kwese kwamuri. Pane zvakawanda zvatinotaura nezvazvo. Ndakanangana nebasa rangu.
Mungatsanangura kuti zvii chaizvo zvamunenge makanangana nazvo, nokuti muinsurance mune insurance yedzimba, insurance yedzimotokari neinsurance yeupenyu.
Ini ndotarisa insurance yeupenyu. Tinotarisa zvinhu zvakawanda. Chekutanga, tinoziva kuti munhu wese kana azvarwa anofa. Kana afa, chii chinoitika? Matambudziko anosangana nevapenyu vasara vanotakatarisa mufi. Matambudziko akatarisa nevana nababa vaenda vasina zvavasiya.
Vari kutambira sei urongwa hwenyu kana zvirongwa zvenyu zvamuinazvo vana veZimbabwe vari muno muAmerica?
Vanotambira zvakanyanya. Ndinofara kune a lot of positive response. Vamwe vanhu havana kuzvitangira kuno, vakazvitangira chero kumusha kurana Old Mutual, kurana Zimnat Life, kurana First Mutual. Vanozviziva zvinhu izvi. Asi kuti mabridge akaitika muupenyu nemamirire enyika zvada kuti vamwe vanhu vasiye zvavanga vakaita vachiuya kuno. Saka vasvika muno vanogona kushinga vashayiwa futi information yekuti ndozvitangira papi zvinhu zviya. Ndosaka ndabuda pachena chitaura kuti aiwa kwauri ikoko ini ndinogona kukubatsira, togara pasi. Ukashayikira kuno usina mari unopa nhamo vanhu vari kumusha.
Imi urongwa hwenyu hunobatsira nenzira ipi?
Urongwa hwatinahwo hunobatsira nenyaya yekuti tinoti kana panoshayika munhu tinobhadhara mari in cash. Hatitakuri munhu kuenda naye kuZimbabwe, hatitakuri munhu kuenda naye kuZambia. Asi kuti tinopa mari, mari iyoyo ndo yamunogona kushandisa kuendesa kumusha. Imwe yosararira nhaka. Ngatisire vana vedu nhaka. Mari yekuti kana imi baba mavigwa, ame amai mavigwa, vana vachararama for the next 20 years nemari yavasiya here. Saka tinoti isu tinopa mari, hatitakuri munhu, hatipi munhu coffin, tinopa mari mogadzirisa zvamunogadzirisa munhu ovigwa.
Ko matambudziko amuri kusangana nawo mubasa renyu?
Matambudziko atinosangana nawo mubasa redu aripo pano nepapo. Kune vamwe vasingatongo zvikwari zvisingazvifariri zvachose. Asi tinoti hatina mwe mupfupi, tinoramba tichiva educator kusvika vanzwisisa kuti zvinofamba sei.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma George nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Tatenda.
Manga makateerera kuna mukoma George Mawende vanoshanda nekambani yeNew York Life Insurance muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai muwako wa Blessing Zulu.
Tarisa nau dzemitambo. Mumitambo yekaso Premier Soccer League mangwana, Dynamos ichatamba neCapes United kuRufaro Stadium, Islanders ichitamba neBuffaloes kuBaba Fields, Wange ichitamba neCholocho kuColliery, kuchiti Triangle ichitanga kuchizotiwo Triangle ichitamba neDongo Sawmill kuGibbo. Serongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe yoramba ichitatarika kukwezva vemabhizimisi vokunze zvopakuti vanhu vakawanda varambe vachishaya mabasa. Nyaya yekushomeka kwechikafu munyika yavekukonzera kukandirana makobvu nematete pakati pevemapato ezvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aGibbs Dube munhau dzechirungu.